Nengo ze triple C zinosanganisira vari kuda kukwikwidza senhengo yebato iri kuChirumanzi South vaPatrick Cheza nevamwe vavanoti vaChristopher Mutobhoni vatinashe moyo vaElias Madhuveko vatanyaradzo Kalisto Marimbe navaAlex Gamchirai vabviswa mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora emunyika. Kweta revasungwa ava vaMartin Mvere vati mutongi wedare muzvare Miriam Banda vati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa7 Chikunguru gore rino.
Magistrate Banda vava granda bail vakatiwo vabhadhare bail rinetero 50,000 RTGS each, uyezve vasaita interfere with the investigations nemastate witnesses uye varipote yatingati once every fortnight pacharandura police station.
Vamureri vati vatanhatu ava vari kupomerwa mhosva ina dzekutyora zvikamu zvemutemo wecriminal law codification and reform act dzekurova nhengo dzefazi muzvare Justice Dzaguma Nhamo Muzembe namuzvare Abigail Madhara. Vari kupomerwazve mhosva yekubira vaNhamo Muzembe mari inosvika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwe nekupwanya nharembozha yavafilimon Madzivanyika pamwe nekubvarura bhuku ravo rinoita dhora rimwe chete remari yekuamerica apo vaiva panzvimbo dzaitariswa vanhu mazita avo mugwaro rekuvhota muswa 31 mwedzi wapera. Vamureri vati vatanhatu ava vaiva mujeri rehwahwa kugweru kubva muswa vakasungwa uye vanoramba mhosva idzi vachiti vari kunyeperwa.
Pomerwa mhosva dzinoita malicious damage to property dzinoita mbiri, kuuya yemaassault maviri, kuuya yerobhari imwe. Vachinzivo vakadambura bhuku rinoita dhora ndo imwe chaji yacho, then imwe chaji yechipiri yekuti vakarova munhu asi haana kunge avonekwa kukuvara kwake. Chaji yechitatu ukanzi vakarovewa futi umwe haana kuonekwa kukuvara kwake, then ukanzi vakandipira torera $50 yangu.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubato retriple C vaAmos Baya avo vange vari padare redzimhosva vachitsigira vamwe vavo vati bato rezanupf riri kuvhunduka vanopikisa pamberi pesarudzo dza23 nyamavhuvhu.
Kusungwa kwenhengo dzedu dzetriple C dzinokwana kutanhanhatu munzvimbo yeChirumanzi South kusanganisira kandidheti yedu yetriple C vacheza mucherechedzo wokuti zanu yaona kuti kwaChirumanzu havachina chunhu, kwaChirumanzu hakuchina achavhotere zanu. Vanhu vese vari kungoti ngaapinda ake mukomana wemukomana kureva vacheza, saka dzinzira dzokuda kuti vacheza vasaparticipata.
Vachibaya vati kunyange nhengo dzavo dzikasungwa bato ravo charamba chienderera mberi nekuudza veruzhinji kuti vavatsigire vapedze matambudziko ari munyika. Vachitaura nestudio 7 mukuru webazi rezvekuburisa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vati veccc vai kungotaura nekutya kukundwa musarudzo. Zimbabwe yane makore chita sarudzo dzine mhirishonga nekudeuka ropa, asi rwendo runo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa dzakachena, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Ndakambira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.